blessed heavenly Father,
Baba vekudenga vakaropafadzwa nehu upo hwemweya mutsvene huri pano nechekare tinoswedera kushoko renyu dzvene uye kunyange nezwi risina kumira zvakanaka ndichiedza kuzvidzora uye nekutaura mazwi nekunonokera uye nekudzikama sekwandingagona ndinokumbira utungamiri hwenyu utsvene nechizoro chemweya mutsvene kuti zvifambe pakati pedu manheru ano uye dai uyo ari kwese kwese dai atora shoko ramwari agoripa kumwoyo wese sezvatinoshuvira dai atidyisa manheru ano pazvinhu zvakanaka zvamwari uye dai manheru ano tichitaura pamusoro peshoko dai mwoyo yedu yafamba mamaira akawanda kupinda mukarivhari uko Jesu akabhadhara mubhadharo wakakwana waidiwa wemitongo mikuru yamwari kubva mubindu reEdheni uye dai nhasi tacherechedza kuti takaruramiswa pachena nerumuko rwake uye nerufu rwake kuvigwa nerumuko uye manheru ano hatichisiri venyika nekuti takatengwa nemutengo weropa rinokosha remwanakomana wamwari uye dai isu nemwoyo ine kutenda tatendeukira kwamuri manheru ano nepfungwa dzose nesimba neizvo zvatinazvo matiri uye takushumirai nemwoyo wakachena usina kusvibiswa itai manheru ano baba kana paine vamwe pano vasingakuzivei mukuregererwa kwezvivi zvavo dai manheru ano vakauya kumuchinjikwa vakazvininipisa uye ipapo voreurura zvivi zvavo kuna mwari avo vakarurama kuti varegerere uye dai huno ukava usiku hwakanaka kwatiri tese tinozvikumbira muzita remwanakomana wenyu Ishe Jesu amen. Zvino tinocherechedza kuti hakuna munhu ari munyika anokwanisa zvakakwana kutora shoko ramwari orizarura nekuti shoko rakanyorwa nekufemera mweya mutsvene ndiwo muvambi weshoko zvino pakatsvagwa munhu kudenga kuti atore bhuku nekusunungura zvisimbiso hakuna kuwanikwa munhu kudenga kana panyika kana pasi penyika akanga akakodzera kusunungura zvisimbiso kana kutombotarisa pabhuku racho zvino kwakanga kuine gwayana ikoko rainge rakabayiwa kubva pamavambo enyika zvino rakauya ndokutora bhuku kubva muruoko rweuyo akanga agere pachigaro cheushe ndokusunungura zvisimbiso nekuzarura shoko uye isu manheru ano tiri kutenda uye tichivimba maari kuti achazarura shoko kwatiri uye zvino pandiri kuverenga muchitsauko 2 chemabasa pandiri kupa usiku hwekutanga kwaiva kuuya kwechipiri uye kwaishe Jesu chiri chitatu uye china manheru aive pamusoro pechibayiro chakakwana muna zvose uye manheru echishanu aiva pamusoro peyananiso yakakwana muna zvose iyo yakakwana makazvibata here manheru akapfuura iyo yakakwana kuti tinogona sei kuva vasina chipomerwa uye takakwana mumaziso amwari zvino manheru ano tiri pakuvigwa mubwiro uye mangwana kumuka kuvakafa mazuva achingotevedzana zvino ndasarudza manheru ano pakuverenga kwangu gwaro kubva mubhuku ramabasa chitsauko 2 uye ndima 25, 26 ne 27 ose zvavo zvino rinoverengwa sezvizvi Petro achitaura Dhavhidhi nekuti Dhavhidhi akataura pamusoro pake achiti, ndakafanoona Ishe pamberi pechiso changu misi yose, nokuti ari kurudyi rwangu kuti ndirege kuzunungutswa. Naizvozvo mwoyo wangu wakafara, norurimi rwangu rwakafarisisa, uyewozve nyama yangu ichazorora netariro, nokuti hamungasiye mweya wangu muhadhesi, uye hamungasiye iye mutsvene wenyu kuti aone kuora. Chinyorwa chakanaka zvakadii cheusiku huno chekuti tiwane chidzidzo chokunge iye ari muguva. Chinhu chekutanga chatinoda kutarisa kukukwezverai kwachiri ndiko kusakundika kweshoko raMwari. Mwari vanochengeta shoko ravo sezvariri. Uye manheru ano tinoda kuisa pfungwa dzedu pane izvozvo, kuti Mwari vanochengeta shoko ravo. Tinogona kunyatsozorora pane chose hacho chakataurwa naMwari mushoko ravo kuti ichokwadi. Uye kutenda hakuzorore papfungwa dzemunhu dzinoshanduka kana dzidziso yeBhaibheri yevanhu, asi kune nzvimbo yako yekupedzisira yekuzorora padombo risingazununguki reshoko raMwari razienda kuenda. Shoko, kana Mwari vakazvitaura, izvozvo ichokwadi nekusingaperi. Havagone kuzvidzora zvinovoti, ndanga ndisingarevesi. Ndinogona kutaura zvinhu, uye iwe unogona kutaura zvinhu. Saka isu takarerekera pakudzora mashoko edu, nekuti takazvitaura nekuzivisisa kwedu kwese uye nekugonesesa kwedu kwese. Asi zvino Mwari vakasiyana zvikuru nesu, havana magumo. Naizvozvo havataure chimwe chinhu kunze kwekunge chakanyatsokwana. Havatombochidzore, havambofi vakakumbira ruregerero pane zvavataura. Zvinogara zviri izvo chokwadi chaicho. Kunyangwe kuna Jesu mumazuva ano makuru atiri mukupembera, apo Mwari vakauraya mwanakomana wavo nokuda kwezvivi zvenyika, zvichida zviuru zvemakore kunyange nheyo isati yaiswa, Mwari vakataura shoko. Uye ibasa rakatopera kare kudenga kana Mwari vazvitaura. Zvakatopera kare. Oh, dai tikangokwanisa kunzwisisa kuti zvinorevei, taizonge tiri vanhu vakasiyana zvakadini. Kuona mumabhuku avo mitongo yakaiswa muno kuitira vasingateereri, zvaizoita kuti munhu azviongorore pachake nguva nenguva. Uye zvaizoita kuti vakarurama vafare nguva nenguva, kuverenga maropafadzo akavimbiswa naMwari kune vakatendeka. Uye tinogona kunyatsozorora zvechokwadi pakuti shoko rese richazadzikiswa. Tinongosungirira mweya yedu pariri. Zvagara zvakangodaro. Mwari pavakataura naNoa kareko munyika yekuparadzwa nemvura zhinji, pamwe zvichida pasati pambonyorwa chero Bhaibheri zvaro, kana kuti Bhaibheri iri zvisinei risati rambonyorwa, Mwari vakaudza Noa kuti kuchauya dutu uye mvura yaizofukidza nyika, uye pasina kana kadodzi kamwe zvako keumbowe kuti zvaizoitika. Zvinhu zvese zvichinyatsopesana, Noa akabatwa nekutya ndokuvaka areka akaigadzirira. Yakanga iri yekuponeswa kwemusha wake naiye pachake. Mwari havana kumbomurasisa, nekuti raiva shoko ravo. zvaifanira kuitika mwari pavakati zvichazoitika zvino apo Jobho buku rekare samubhaibheri rakanyorwa zvichida Genesis isati yanyorwa uye rikaverengerwa mubhaibheri uye Mozisi ndokunyora Genesis. Jobho mubhuku rake akazorora zvizere pavimbiso yaakapiwa naMwari. Zvino akamira pachipiriso chake chinopiswa asingatyi mumwoyo make achiziva kuti Mwari zvavakanga vataura Mwari vaikwanisa kuzviita. Uye apo zvinhu zvose pazvakaita sezvinopesana Jobho akamira akasimba nekuti vimbiso yaMwari yakanga yakasimba. Mwari vakavimbisa Jobho uye Jobho akazorora pavimbiso iyoyo.
Oh,
dai chechi yaigona kusvika panzvimbo iyoyo payaigona kuzorora zvizere pashoko raMwari rekusingaperi kuti ichokwadi. Waizova musiyano wakadii? Waizova kugadziriswa kwakadii? Waizova nekupatsanurwa kwakadii? Waizova mufaro wakadii? Isimba rakadii raizovepo? Kana varume nemadzimai vakatora Mwari sezvavari zvavakataura kuti ichokwadi zvisinei kuti mamiriro acho akaita sei, izvozvo hazvinei nechekuita nazvo. Mwari vakataura kudaro zvatoringana. Uye Jobho paakanga ari munguva yekuedzwa kukurusa kwechiitiko chake chose, paakanga aonekwa muupo hwaMwari kuve murume akarurama, kunyange Mwari vakati akanga akakwana, kwakanga kusina akafanana naye panyika. Uye Satani akapiwa mukana wokumuedza achiti, ndichamuita kuti akutukei kumeso kwenyu. Uye akapotsa atotora upenyu hwaJobho uye angadai akazviita, asi Mwari vakatara muganhu vakati, unogona kuita chero chinhu kwaari asi usatora upenyu hwake. Zvino ipapo Jobho paakamira pakuedza chaiko kwenguva yakaomarara akati, ndinoziva kuti mudzikiniri wangu anorarama uye nemazuva ekupedzisira achamira panyika. Kunyange honye dzemunyama dzikaparadza mutumbi uno, asi zvakadaro munyama yangu ndichaona Mwari. Zvisinei nekuti kune rima rakadii uye kuti zvinoita sezvisiri zvechokwadi zvakadii, paiva nechimwe chinhu icho Jobho akasungirira mweya wake pachiri: vimbiso yaMwari yekusingaperi. Oh, dai taingokwanisa kuita izvozvo. Cherechedzai, akazorora pavimbiso. Ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama. Uye ndinoda kuti mucherechedze kuitira mashoko ari pamberi apo andinoda kuzotaura. Jobho akanyatsodonongodza nzvimbo yake paaizovigirwa. Uye Jobho paakafa akavigwa saizvozvo. Paiva nemumwe murume ane zita rekuti Abrahama, akatora Mwari pashoko ravo uye akatenda Mwari. Zvino akadana zvinhu izvozvo zvaipesana nevimbiso yaakapiwa naMwari sekunge zvaisavepo. Akatora Mwari pashoko ravo. Zvino mazuva paakapfuura uye nemavhiki nemwedzi uye kunyange makore ndokupfuura, izvozvo hazvina kumbonetsa Abrahama kana napaduku pose. Bhaibheri rakati haana kudzedzereka kubudikidza nokusatenda pavimbiso yaMwari, asi wakanga akatendeka achipa rumbidzo kuna Mwari. Apo zvinhu zvose zvairatidzika sekuti mazuva ese zvaitowedzera kuoma mazuva ese. Asi pane kuti apere simba, Jobho akatowedzera kusimba mazuva ese. Oh, chivimbo chakaropafadzwa zvakadini chatinacho. Kana kuomarara kuchiita sekusimuka, kuti kuite kuti chinhu chakavimbiswa naMwari chive chisingagoneki. Panzvimbo yekudududza tichidzokera munyika, tinofanira kumira zvakatonyanya kusimba kupfuura mamiriro atakamboita pane zvanzi naJehovha. Zvinofanira kupedza nyaya yacho kana Mwari vataura chimwe chinhu. Zvino Abrahama akadana zvinhu izvozvo zvakanga zviripo sekunge zvakanga zvisipo, nekuti zvaipesana neshoko. Zvino Abrahama paakarasikirwa nemudiwa wake nemudzimai Sara, mushure memakore akawanda vachigara pamwe chete, akatenga chikamu chenzvimbo pedyo nenzvimbo yakavigwa Jobho ndokuviga Sara. Hameno kuti sei vaiva vaprofita, vakanga vaona, vakabata Mwari. Uye zvino Abrahama paakafa, akavigwa pamwe naSara. Zvino akanga asingadi kuti vanhu ava vangomupa chikamu ichi chenzvimbo. Akaitenga pamberi pezvapupu, mufananidzo wakanaka zvakadii werubhabhatidzo. Akaitenga pamberi pezvapupu kuti yakanga iri yake. Oh, ndiyo nzira iyo mutendi chaiye anofanira kuuya nayo, kwete kuvereredza mukona asi kumira pamberi pezvapupu. Ini ndiri chapupu chaishe Jesu nechemweya mutsvene uye chemabasa ake makuru. Uye kunyanya sei tichiona zuva iri rakaipa richiswedera. Uye zvakare apo mwanakomana waAbrahama anova Isaka, vimbiso yaizopiwa kwaari. Zvino Isaka paakafa akavigwa pamwe chete naAbrahama. Zvino Isaka akabereka Jakobho. Uyewo Jakobho paakanga akafira kure zasi muIjipita. Asi cherechedzai, asati afa akati kumwanakomana wake muprofita Josefa, uya pano mwanakomana, uye isa ruoko rwako paudyu yangu yakaremara. Nokuti rangarirai kuti akaremara sei, imhaka yokuti mutumwa waJehovha akabata udyu yake iye ndokukamhina kubva pazuva iroro zvichienda mberi. Akati, isa ruoko rwako paudyu yangu, upike kwandiri naMwari wamadzibaba edu kuti hausi kuzondiviga zasi kuno muIjipita. Sei? Vaiva neshoko, vaiva nechizaruro. Uye regai ndimire pano nditaure kuti chechi yaMwari mupenyu yakavakirwa pachizaruro chaMwari, kwete pasangano rechechi, masangano, kwete pazvitendwa kana dzidziso, asi pachokwadi chaMwari mupenyu chakazarurwa nemweya. Abheri mubindu reEden akanga anacho pakatanga chechi. Akaziva sei kuti aunze gwayana, sei asina kuunza muchero sezvakaita Kaini, asi zvakazarurwa kwaari. Jesu pane imwe nguva achitaura akati, vanhu vanoti ini mwanakomana wemunhu ndine aniko? Vamwe vakati ndimi Mozisi naEriya zvichingodaro. Iye ndokuti, asi imi munoti ndini ani? Munoona, hazvizorore pane zvinofungwa nemumwe munhu. Ndeizvo zvaunoziva iwe kuti ichokwadi. Ko iwe unoti kudii? Mubvunzo iwoyo waizosangana nemumwe nemumwe wedu pachiso manheru ano. Ko iwe unoti kudii? Zvino Petro nekukurumidza ndokutaura. asina kana kuzengurira akati ndimi Kristo mwanakomana wamwari mupenyu sajesu uyo aiziva zvakavanzika zvemoyo yose nokuti akanga asiri mumwe kunze kwaJehovha vachiratidzwa munyama zvino akati wakaropa fadzwa iwe Simoni mwanakomana waJonasi nekuti nyama neropa hazvina kuzarura izvi kwauri asi baba vangu vari kudenga ndivo vaita izvi uye padombo iri ndichavaka chechi yangu zvino masuo egehena haangaikuriri uye isu vanhu patinouya isu malutherani tinoda kufamba nekutenda isu mamethodisti tinoda kudanidzira kuti tiuwane imi mapendekosti munoda kutaura nendimi kuti muuwane asi zviri mamaera 10 miriyoni kubva kwauri chizaruro chamwari chaishe jesu kristu unhu hwavo pauzima huchiratidzwa mumwoyo pamusoro pedombo iri ndichavaka chechi yangu uye masuo egehena haangaikuriri zvinoshanda zvakakwana naMateo 24:5-24 kana kuti mutsvene Johane 5:24 uyo anonzwa mashoko angu uye achitenda kune uyo akandituma ane upenyu husingaperi uye haangatongopiwa mhosva asi abva murufu achipinda muupenyu kwete nekuti wanga uine kamwewo kaitiro mamwewo manyawi asi nekuti wakava nemukana uyu wekuva naKristu achizarurwa kwauri kubva kudenga pamusoro pedombo iri ndichavaka chechi yangu zvino ipapo Jakobho paakafa mwanakomana wake akatakura mutumbi wake uye akavigwa pamwe chete naAbrahama, Isaka, Sara naJobho munyika tsvene muParastina. Zvino Josefa ari muprofita akabudirira zasi muIjipita. Aiziva Mwari, Mwari vakanga vazvizarura pachavo kwaari. Zvino paakafa, akati, musavige mapfupa angu zasi kuno. Asi isai, apo, rimwe zuva, Mwari vachakushanyirai zviro kwazvo. Sei, akazorora zvizere pashoko raMwari kuna Mozisi. Vachashumira rudzi urwu makore 400. Asi, ndichavaburitsa. Akazorora zvizere pashoko. Uye mufananidzo wakanaka sei pano. Kana mukacherechedza, muHebheru wese aipfuura nepo nemusana wake wakarohwa zvekukuvadzwa nevashandisi venhapwa. Zvino, paaitarisa pamapfupa emuprofita wake, Josefa, aiziva kuti rimwe zuva vari kuzobuda nekuti mapfupa aya akasiyiwapo serangaridzo yekuti rimwe zuva vari kuzobuda pava nemakore angaita 15 kana 18 adarika apo Billy Paul kakomana kadiki kana makore angaite 5 ekuberekwa asati zvachose taiva neruva diki rataiendesa kuguva raamai vake mambakwedza mamwe mangwanani paEaster zuva rave kutongobuda richidongorera kana kuti kunze kusati kwachena ndizvo zvazvaive zvino tozoenda kuservisi zvino patakafamba tichidzika zasi kuguva kakomana kadiki kakabvisa ngowani yako pataienda kwainge kwakavigwa kanzvadzi kake naamai vake zvino akatanga kupfikura nekuchema zvino akati baba amai vari zasi apo here mugomba iro ndikati kwete mwanangu havasi zasi umo mugomba iro vatori nani zvakapetwa kamiriyoni kupfuura iwe neni iye akati ndichaona amai zvakare here ndakati nenyasha dzamwari kana uchizvishuvira unogona kuvaona zvakare. Akati mutumbi wavo uchabuda here kubva muguva iri? Ndakati mudiwa, vhara maziso ako zvino, ndichakuudza kamwe kanyaya kadiki. Mazana emakore akawanda akapfuura mangwanani ano, pane bwiro rakasiyiwa risina chinhu. Ndikati irangaridzo kune avo vakarara muna Mwari, avo Kristu achaunza pamwe chete naye paanouya. Pasina kana mumvuri wekupokana, ndinozorora zvizere pavimbiso yaMwari yekusingaperi. SaJobho wekare, patinonzwa kuti madota kumadota uye guruva kuguruva, zvinondiyeuchidza nezvaLongfellow uyo akati, usandiudze muwandu hwevanochema, upenyu hungori chiroto chisina chinhu, uye mweya wakafa uyo unokotsira, uye zvinhu hazvisi sezvazvinoratidza kuva. Akati, hongu, upenyu ndehwemazviro kwazvo, upenyu hune kurevesa, uye guva handiro magumo aho, nokuti uri guruva kuguruva uchadzokera. Hazvina kureverwa kumunhu wemukati. Vanoidaidza kuti Theophany, kuti kana tichinge tabva pano tinopinda kune imwewo nzvimbo. Chero zvazvingava, ndinotora shoko remuapostora paakati, kana tabernakeri ino yepanyika kana nzvimbo yekugara iyi yaparadzwa, tine imwe yakatotimirira kare, kuti tibve mune ino tichipinda mune iyoyo. Abrahama, Isaka, Jakobho, Jobho, vaprofita vose vakavimba uye vakatenda kuti kwaiva nerumuko ruchauya, kuti mudzikinuri ari kuuya. Vakaprofita nezvake. Inoki akaprofita nezvake, akazorora zvizere, akasimbisa chapupu chake nazvo. Isaka, Jakobho, Danieri, Jeremia, Ezekieri, vakazorora zvizere panguva yaizouya Mesiya. Zvino vakafa uye mweya yavo ikapinda muparadhiso. Havana kukwanisa kuenda muupo hwaMwari, nokuti takava nazvo manheru apfuura, kuti ropa renzombe nerembudzi raisagona kukanganwira zvivi, raingofukidzira zvivi richitaura nezvezuvapo chibayiro chakakwana. Nokuti ropa riri mumhuka haraikwanisa kudzokazve kumunamati, nokuti ipapo angadai asina kurega kubayira zvibayiro zvemhando yakadaro. Asi mwanakomana waMwari paakafa, upenyu hwaiva maari hwakanga husiri humwe kunze kwaMwari kuti hudzoke huzotigadza mumhuri yaMwari, uye zvino tiri vana vaMwari. Upenyu hunobva muropa ravo. Zvino cherechedzai nekukurumidza patiri kutevera. Zvino shure mutestamende yekare, uye avo vakatenda nekunamata uye vakafira mukutenda vakamirira nguva iyoyo, chikonzero sei vaprofita ivavo vakaita izvozvo uye vachida kuvigwa muParesitina, vaiziva kuti rumuko rwaisazova muIjipita, rwaiva muParesitina bedzi. Ndosaka ndichiti manheru ano, ndine mhando dzose dzamazita. Handina basa kuti vanhu vanondidaidza kuti chii. Hazvina zvazvinoreva kwandiri. Chinhu chega chandinoda kuita kuziva izvi, kuti ndakanga ndakafa, zvino upenyu hwangu hwakavigwa muna Kristo kubudikidza naMwari, uye ndakasimbiswa nemweya mutsvene, kuti paachadana kubva pakati pevakafa ndichapindura pazuva iroro. Ndivigei muna Kristo, nekuti avo vari muna Kristo Mwari vachauya pamwe navo pazuva iroro. Tinopinda sei muna Kristo? Vakorinde vekutanga 12:13, nemweya mumwe chete tinobhabhatidzwa tose mumutumbi mumwe, uye tova vagari pamwe chete vemuumambo hwaMwari. Tinopupura kuti tiri vafambi nevatorwa panyika ino zvakare, tisingatsvage zvinhu izvi zvepanyika, asi tichitarisira pakuuya kwamambo wakaropafadzwa kuti atore umambo kubva kugungwa kusvikira kugungwa risingaperi. Paanouya mukubwinya kwake, zvirokwazvo tinotarisira kuuya kwake. Uyezve hapana kupokana mupfungwa dzangu, asi kuti ndizvo zvaiva naJesu mupfungwa dzake paiva pano panyika. Kwaiva kusakundika uku kweshoko raMwari rekusingaperi. Nekuti tinoziva kuti maari maigara uzaro hweumwari mumutumbi. Umwari wese waiva maari. Aiva zvese Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene. Asi achigara muchimiro chemunhu. Tiofani yaMwari, mufananidzo mukuru waMwari waakaisa munhu ari mauri ndokumisa panyika. Vakanga vane mutumbi. Mwari havagare vasina mutumbi. Mwari vane mutumbi uye wakaita semunhu. Mozisi akauona, vamwe vakauona uye wakaita semunhu. Uye angori mataridzikiro zviri uno ezviri uyo wacho. Uye zvose zviri panyika, runako nekutapira runako rwenyika. Hazvisi chimwewo chinhu munyika kunze kwemhinduro yezviri nani kupfuura izvozvo zvakatimirira kana tabva panyika ino. Nekuti zvinhu zvose zviri panyika zvinongova mufananidzo wezviri kudenga. Zvese zvakanaka, zvese zvakarurama, zvese zvine runako, miti, shiri, zvose zvinongova mufananidzo wezviri kudenga. Upenyu hwedu pachedu hunongova mufananidzo, hunongova mumvuri, uye kwete chinhu chacho chaicho. Ndiro divi riri mumvuri. Zvinotora rufu kuumba mufananidzo wacho, kutidzosera mutiofani kwatakabva. Zvino murumuko, tinouya tiri mumufananidzo wake, mutumbi wakamutswa. Zvakanaka sei! Kwete kunaka chete, asi chokwadi chemazviro kwazvo chakaperera cheshoko raMwari rekusingaperi kuti tichafanana naye. Cherechedzai, zvino Jesu azere nemasimba ose aMwari, asi paakasangana naSatani haana kumbobvira akashandisa rimwe remasimba ake. Aingodzokera bedzi kushoko. Akadaro akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangararami nechingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo waMwari. Zvinonga taura sei kuti unogona kugara kumba uye wongova muKristu akanaka sezvaungava kana uri kuchechi? Haugone kuzviita. Verenga shoko. Mweya Mutsvene unodya pashoko. Bhaibheri ndiro chikafu chaMwari chepamweya kuchechi yavo. Uye Mweya Mutsvene ndiwo unoriunza kwauri, uye woriisa mumwoyo, uye nokupa kutenda, unoridiridzira. Uye vimbiso yose yaMwari ichabereka chaizvozvo. Mwari vakati yaizobereka. Inofanira kudaro, ishoko ravo, uye ndiro upenyu. Zvino ndanga ndakanganwa kuti ndanga ndichingofanira kuva nehafu yehawa. Zvinonditorera nguva yakarebesa kuti ndisvike pane zvandiroda kutaura. Asi cherechedzai, Jesu muawa yekupedzisira kana maviri eupenyu hwake, zviprofita zvizhinji zhinji zvakazadzikiswa. Mumwe munhu akati kwandiri, hama Branham, izvi zvinofanira kuitika uye izvo zvinofanira kuitika. Ndikati zvinogona kuitika muawa imwe. Kana ukaverenga mapisarema 22 uye wabva watarisa nguva yake yekufa pamuchinjikwa, ndangokanganwa zvino kuti zviprofita zvingani zvakatanamara zvakazadziswa mumaawa maviri kana matatu ekupedzisira eupenyu hwake. Zviro kwazvo, vakabaya tsoka dzangu nemaoko angu, Mwari wangu, Mwari wangu, ko mandisiireiko? Nezvimwe zvakadaro, sekudanidzirwa kwazvakaitwa naDhavhidhi. Uyezve chimwe chinhu chandinoda kuti mucherechedze, chokwadi chikamu chisingakundike cheshoko raMwari. Bhaibheri rakati, anochengeta mapfupa ake ose, hapana kana rimwe rawo rinotyoka. Nokuti mumufananidzo, gwayana repaseka raiva mufananidzo wacho. Gwayana rinofanira kunge risina chipomerwa. Hapana mapfupa akatyoka anofanira kunge ari pagwayana iri. Uye panguva yainge yaakanga akafa, vakakwirako kundotyora makumbo ake nenyundo. Uye pasati, tarisai panguva iyoyo inokosha, murume aive nenyundo agadzirira kurova makumbo ake. Asi shoko raMwari rakati, hapazova kana nebhupa rimwe richatyoka mumutumbi wake. Zvichaitika sei? Tinopinda mukukasika. Shoko raMwari nderekusingaperi. kana shoko ramwari rakakwana kudaro avo vari muna Kristo vane chokwadi chekumuka sezvo kune rumuko mwari vakangosungirwa kushoko ravo kukupodza sezvavari pakukuponesa nekuti ivo ishoko ravo rakazvivimbisa ishoko ramwari uye hatina kodzero yekukamura pariri asi kungoti ichokwadi ritende hazvinei kuti chii chinoitika ritende zvakadaro ndiyo nzira iyo vamwe vose vakaritenda nayo uye isu hatisi kuburitswa munyaya yacho mwari vakapa Palestina kuIsraeri asi vaitofanira kurwira inji imwe neimwe yenzvimbo yavaiwana vimbiso ndeyako asi unofanira kurwira inji imwe neimwe yaunoti ndeyako dhiabhori achatoona nezvazvo zviro kwazvo achatodaro asi cherechedzai pavakanga vagadzirira kutyora makumbo ashe wedu Jesu dai nyundo iyi yakangorova gumbo iroro nekuri chikora mwari vangadai vakawanikwa vari venhema asi pakanga pasina madhimoni anokwana ari mukutambudza kwese kuri rima aigona kurega nyundo iyoyo ichirova mutumbi wakakosha uyu nekuti Dhavhidhi makore 800 zvisati zvaitika akati hapazovakana nebvupa rimwe richatyoka mumutumbi wake shoko ramwari rinofanira kumira riri rechokwadi asi chii chavakaita vakatora pfumo ndokuboora rutivi rwake zvino ropa nemvura ndokubuda kuzadzisa zvakataurwa nebhaibheri vakaboora maoko angu neparutivi pangu shoko rakazadziswa zvino paainge ava kufa inguva yaityisa zvakadii ndinofunga nezverwiyo rwuya uye kutaura chokwadi zvinongondiita kuti ndinzwe zvisina kunaka pandinofunga rwiyo urwu rwakanyorwa nanyanduri uyu makore mazhinji akapfuura pakati pematombo aitsemuka nematenga aisviba muponesi wangu akakotamisa musoro wake ndokufa chidzitiro chakavhurika chakazarura nzira kumafaro ematenga nezuva risingagume zvino paakanga akarembera ipapo achijuja ropa uye achifa paakakotamisa musoro wake zuva rakazvinyarira kwazvo kutarisa zasi pazvisikwa zvinofa izvo mwari vakasika mumufananidzo wavo vaizofanira kubhadhara muripo wakadaro kuti vazvidzikinure zuva rakaramba kutarisa pasi panyika panguva iyoyo mwedzi wakanyara kwazvo zvokuti wakabva panzvimbo yawo uye nyeredzi dzakafuratira musana wadzo kunyika chivi chinofanirwa kunge chiri chinhu chakaipa zvikuru mashandiro ayo mwari vakatozoita nacho uye kuona vaprista vaya vaiseka nemakararwa akarembera pauso hwake mumwe murume ndokumurova mumusoro nerutsanga ndokuti kana uri muprofita tiudze kuti ndiani akurova mumwe wavo akadzura ndebvu kubva pauso hwake ndokumuwatsura kumeso uye achida kuti iye azvimiririre pachake akati dai umambo hwangu hwaiva hwenyika ino ndingadai ndadaidza baba vangu pakarepo vaizonditumira mauto zviuru nezviuru zvengirozi zvingadai zvakashandurwa asi aizozviita sei haana kungokwanisa kuzviita nekuti vakanga vari vana vake omene vaichemera ropa rake ungambofunga here baba chaivo nevana vavo vomene murima vachichemera ropa rababa vavo chaivo ndicho chikonzero asina kukwanisa kuita chimwe chinhu kunze kwekufa dai asina kudaro kwaiva kuparara kwevana vake kwaiva kuparara kwezvisikwa asi akatozofa kuti aponese vanhu vake zvino paakadaro paakakotamisa musoro wake nyika yekare iyi yakava nekubhunda-bhunda kwakapfuura nekumusana kwayo inofanira kunge yakava nekuhuta-huta kwakanyanyisa nekuti bhaibheri rakataura kuti nyika yose kubva paawa rechi6 kusvika paawa rechi9 kwaiva nerima rakanga riri pamusoro penyika yose nyika ndokundengendeka uye matombo akatsemuka uye chidzitiro chetemberi chakabvaruka kubva kumusoro kusvika zasi mabwe paibayirwa akapidiguka mwanakomana wamwari mupenyu akafa akanyatsofa kwazvo kusvikira zuva rakazvicherechedza akanyatsofa kwazvo kusvika mwedzi wakazvicherechedza akanyatsofa kwazvo kusvika nyeredzi dzakazvicherechedza akanyatsofa kwazvo kusvika nyika yakazvicherechedza. Akanyatsofa kwazvo kusvika mamiriro ekunze akazvicherechedza. Matenga akazvicherechedza. Zvese zvakatozviziva kuti aiva mwanakomana waMwari, nekuti shoko raMwari haraigona kukundika. Akavimbiswa kubva mubindu reEdheni mbeu yaizopwanya musoro wenyoka. Zvino chii chakaitika kwaari? Akaenda kupi? Paakabva pamuchinjikwa ndokupinda mugwiro raJosefa weArimatiya, aiva murombo kwazvo zvekuti akanga asina nzvimbo yekuisa musoro wake. Akazvarirwa muchidyiro chemhuka, aine zita rekunemera rakashata shure kwake semwana weupombwe. Akasekwa, akaitwa jee naye, akaitwa dambe panyika, akaitwa jee naye ndokurambwa. Zvino paakafa, akatofa nemutongo werufu pakati pembavha mbiri, uye pakanga pasina kana nzvimbo yekuti angavigwa, uye akavigwa muguva remumwe womunhu. Iye Mwari chaiye wekudenga achiuya panyika, isu tinofunga kuti tiri vanaani zvokuti tinofanira kupinda nomukutambudzika kudiki? Zvaakatiitira, pafunge shamwari. Zvera nezvazvo. Musoja wechiRoma akati, chokwadi uyu ndiye mwanakomana waMwari. Mutadzi akatozvicherechedza. Judhasi akati, ndatengesa ropa risina mhaka. Akatozvicherechedza. Nyika yose yakazvicherechedza. Zvino akaenda kupi? Kana munhu afa zvatopera here? Kwete changamire. Aitofanirwa kufa nenzira iyoyo, nekuti Bhaibheri raMwari rakati aizofa nenzira iyoyo, uye aivimba neshoko raMwari. Ndicho chikonzero akakwanisa kuti muupenyu hwake paradzai temberi ino, uye ndichaimutsa mumazuva matatu. Nekuti Dhavhidhi wakati, panzvimbo imwe chete yoga muBhaibheri, pasi pekufemerwapo Dhavhidhi munhu waMwari muprofita akanga akazodzwa neshoko akati, handingasiye mutsvene wangu kuti aone kuora, kana kusiya mweya wake mugehena. Jesu akati, paradzai mutumbi uyu, uye ndichaumutsa mumazuva matatu. Aiziva kuti shoko raMwari harikundike. Ini zvangu, kana akakwanisa kuzorora zvizere pamusoro paizvozvo achitenda kuti shoko raMwari harikundike, ko isu tingazorora zvizere zvakadii pakuti isu takazvarwa patsva nemweya mutsvene, uye iwo ichapupu mumwoyo medu iko zvino kuti tinoziva kuti mudzikinuri wedu anorarama, uye achauya zvakare rimwe zuva. Tine chokwadi chekuti avo vari muna Kristu, Mwari vachavaunza pamwe navo. Zvino cherechedzai. Hoyo kapaiva aiziva kuti hapana kana chizenga chimwe chemutumbi iwoyo chaizoora. Maawa 72 kuora kunotanga kuitika. Ndicho chikonzero asina kumbogaramo mazuva matatu. Akafa nechishanu masikati, akamuka svondo mangwanani. Asi zvakaitika mukati memazuva matatu iwayo. Mukati memazuva matatu iwayo aizomuka zvakare, nekuti aivimba neshoko raMwari. Heuno achienda, akaenda kupi? Paakabva pano, Bhaibheri rakati akakwira kumusoro, akaenda akanoparidza kumweya yakanga iri mutorongo isina kutendeuka pamwoyo murefu wemazuva anowa. Munhu wake wemukati, mweya wake, tiofani yake iye pauzima yakadzika zasi. Ngatimuteverei. Mungade here manheru ano kumutevera maminetsi mashoma? Ngationei kwaakaenda. Muzasi menzvimbo dzevanhu vanofa pane nzvimbo yesimba remadhimoni. Zasi payo, pamusoro payo, pane mweya wevasina kururama. Zasi payo ndipo pane ugaru chaiwo hwaSatani, gehena. Kozotiwo pamusoro pedu chaipo pane mweya mutsvene. Zvino pasi pearitari ndipo pane mweya yevanhu vakarurama. Inotevera yacho ndiMwari pachavo. Mumwe uchidzika zasi, mumwe uchikwira kumusoro. Mweya miviri iyi iri pano panyika ichirunzira vanhu venyika ino. Zvino Jesu paakafa, anoenda kozasi ikoko. Ndinomuona nechishanu ichocho masikati, mushure merufu rwake, achigogodza pamukova wenzvimbo dzevakarasika. ngatimuteverei kwechinguvana. Suo rinozaruka. Kwaiva nevakadzi, kwaiva nevarume, kwaiva nevakadzi vechidiki, kwaiva nevakweguru. Vose vakanga vari pamwe chete munzvimbo iyi inotyisa zvikuru, inonzi tirongo remweya yakarasika. Dai ndanga ndine nguva ndingada kukuudzai, uye chinogona kunge changa chiri chiratidzo, asi imwe nguva ndakashanya kunzvimbo iyoyo uye ndikachemera tsitsi pandainge ndiri mutadzi ndichiitwa operation. Pandakapepuka ndainge ndakamira kumadokero nemaoko angu akasimudzwa kudenga uye muchinjikwa uchipenya pandiri. Asi munzvimbo iyoyo izere nekuungudza, Jesu akafamba kumusuo. Zvese zvaifanira kupupura kuti aive mwanakomana waMwari, nokuti vakanga vaparidzirwa mumazuva emwoyo murefu anowa. Anogogodza pamusuo iye ndokuti, ndini wacho uyo akataurwa nezvake naEnoch. Ndini mbeu yemudzimai yaizopwanya musoro wenyoka. Shoko rose raMwari rainge razadzikiswa. Ndichangobva mukufa mhiri paKarivhari, uye ndatenga chechi yangu. Uye uyo akataurwa nezvake naEnoch, ndini wacho. Uye vakanga vasina tsitsi, vasina tariro, nekuti vakanga vadarika. Zvino musuo ndokupfigwa mberi kwavo, ndokudzika zasi kunzvimbo yemadhimoni, ndokudzika zasi kumagedhi chaiwo egehena. Anogogodza pamusuo. Apa ndipo painge ari muguva, mutumbi wake wakamirira rumuko. Akashanyira nzvimbo dzinoenda vakarurama nevasakarurama, uko kwauchaenda nerimwe remazuva ano kune imwe kana dzimwe nzvimbo dzacho. Zvino anogogodza pamusuo wegehena. Zvino paakadaro, dhiabhori ndokubuda, uye ndiri kutomunzwa achiti, saka wazopedzisira wasvika. Chokwadi, ndakafunga kuti ndakakuwana pandakauraya Abheri. Munoona, mbeu iya payakavimbiswa mubindu reEdheni, dhiabhori akagara achiedza kuparadza mbeu iyoyo. Zvino rufu rwaAbheri nekuuya kwaSeti kwaingova kufa, kuvigwa nekumuka kwaKristu. Mbeu iyoyo inofanira kupfuurira mberi. Zvino akaedza kuiparadza. Akati, ndakafunga kuti ndakuwana pandakaparadza Abheri. Ndakafunga kuti ndakuwana pandakaparadza vaprofita. Ndakanga ndine chokwadi chekuti ndakuwana pandakadambura musoro waJohani. Asi zvino shure kwazvose wazosvika, ndakuwana zvino. Ini zvangu, ndinomunzwa achiti, Satani, uya pano! Ndiave mukuru zvino. Akaswedera pedyo ndokubvuta kii iyoyo yerufu negehena kubva parutivi rwake, akaisungira parutivi rwake iye. Ndinoda kukupa masamanisi. Wanga uri munyengeri kwenguva yakareba. Ndini mwanakomana waMwari mupenyu akaberekwa nemhandara. Ropa rangu richakanyorova pamuchinjikwa, uye chikwereti chese chabhadharwa. Hauchina kodzero zvachose, watorerwa. Ndipe makii iwayo. Ndizvozvo chaizvo. Akatendeuka ndokunyatsomubhutsura zvakasimba, ndokurovera mukova. Zvino akati, gara imomo, ndini mukuru kubva zvino zvichienda mberi. Zvino akanga asina makii ekuumambo, nekuti akaapa kuna Petro. Chazviona zvose izvozvo mangwanani murubhabhatidzo rwemumvura. Asi aive nemakiyi erufu negehena, zvino akaatora. Mushure mekumuka kwake akati, ndine makiyi erufu negehena. Petro aiva nemakiyi eumambo, Satani aiva nemakiyi erufu negehena. Asi zvino Jesu ndiye ave nawo, ndiye mukuru. Hepano anotanga. Rava kusvika zuva reEaster, nguva iri kufamba nekukurumidza. Asi pane rimwe boka. Jobho aripi? Abrahama aripi? Vari kupiko? Vari kupi vanhu ivavo vaivimba neshoko raMwari? Asi vavakanganwa here? Rufu rwavatsakatisa here? Ropa zvakaperera here? Godo, godo! Mwari vanofanira kuchengeta shoko ravo. Ndinomuona. Ngatimbodongorerai zvishoma muparadhiso, uye totarisa ikoko. Zvino ndinoona Sara naAbrahama vachifamba-famba ipapo. Zvino mushure mechinguva, chimwe chinhu pamukova. Abrahama anoenda kunozarura mukova. Ndokuti, mudiwa, uya kuno, tarisa pano, tarisa pano. Ndiye kauya chaiye akamira neni pasi pemuoki zuva riya. Ndimwari waAbrahama. Ipapo ndinoona Dhanieri akatarisa nepabendekete rake ndokuti ndiye dombo rakachekwa kubva mugomo. Zvemazviro kwazvo sekungomira kwandakaita pano, ndinoona Jobho achisimuka akati, ndiye mudzikinuri wangu wandakati ndaiziva kuti anorarama, uye nerimwe zuva achamira panyika. Mutumbi wangu unogona kunge usiri chinhu kunze kwechipuru chidiki chemadota, asi mumaminitsi 15 kubva zvino ndichange ndava mauri zvakare. Ndiye uyu Ezekieri anotarisa nepamusoro ndokuti ndakaona munhu mumwe chete iyeye sevhiri riri pakati pevhiri richitenderera kumusoro mumhepo chaimo. Ini zvangu ndokubva Enoki auyawo. Enoki akati ndakamuona achiuya ne 10,000 vevatsvene vake kuzotonga. Havo vatsvene vetestamende yekare vakamirira chokwadi vaiva vari pasi peyananiso yeropa, havaikwanisa kuenda muupo hwamwari Mwari vekudenga, nekuti ropa rembudzi nemakwaya raigona kubvisa chivi. Asi akati, hama dzangu, ndini iye wamunofunga kuti ndiri. Ndini mbeu yemudzimai. Ndini mwanakomana waDhavhidhi. Ndini mwanakomana waMwari. Ndini wacho akazvarwa nemhandara. Ropa rangu rakazviyananisira. Makamirira muri pasi peropa remakwai nembudzi, asi zvino ropa rangu rinoyananisa uye masunungurwa. Ngatikwirei kumusoro, yave kutosvika Easter. Chimbofungai, ava makore angangoita 1900 neanoraudzira akapfuura manheru ano. Ndinonzwa Abrahama achiti, Ishe, patinomuka mumutumbi wedu zvakare, zvino Sara neni taingozvida chaizvo. Mungava nebasa nazvo here kana tikati mirei zvishoma tingati munzira yenyu? Zvino ndinogona kumunzwa achiti, handiti kwete, zviro kwazvo kwete, ndichanogara nevadzidzi vangu kwemazuva angaite 40. Tarisai kwese kwese muone kuti zvese zvinotaridzika zvakadii. Mangwanani iwayo anobwinya eEaster patichasimudzira mangwanani, Ishe vachitendera. Paakamuka kubva kuvakafa, Bhaibheri rakataura maringe namateyo 27 kuti vazhinji vevatsvene vakarara muguruva renyika vakamuka uye vakabuda kubva mumakuva. Vaiva vanani? Abrahama, Isaka, Jakobho, Jobho. Avo nechizaruro chepamweya chakazarurwa. Vakaziva kuti mudzikinuri aizomira panyika nerimwe zuva. Ndivo zvibereko zvekutanga zveavo vavete. Ikoko vakafamba muguta, ndinoona Sara naAbrahama vari vechidiki uye vazere uye vakanaka uye vazere neupenyu. Vasisazombofa vakachembera zvakare, vasisazomborwara zvakare, vasisazomboziya nenzara zvakare, vachifamba-famba zvavo vari mumutumbi wavo. Kaifasi amirepo achiti, munozivei, pane chimwe chinhu chakaitika rimwe zuva. Chingoonaiwo tsvina iri mutemberi. Pane chichatofanirwa kuwana munhu anosona keteniro. Tarisai ayo, bokisi rezvibayiro rakapidigurwa. Chii chakaitika? Muchinda uyu anga ari munzveri wenyeredzi here? Anga ari muroi here? Kana kuti chii chakaitika? Naiwe uya pano, Josephus. Ndivanani vaviri avo vechidiki vakamirapo? Abrahama akati, Sara, tazivikanwa, rega hedu tibve pano. Vakaonekwa nevakawanda. Zvakanga zvisiri izvo zvega. Mukuvhara, tarisai, rimwe zuva mushure mekunge ange vainge vashanya, Abrahama, Isaka, Jakobho navose vachinge vashanya kumusha, Jesu paakakwira kumusoro, unoti hama Branham, ingano here iyoyo? Kwete, changamire, ndichakuratidzai mumagwaro muchinguvana. Paakatanga kukwira vakangoona iye chete, asi vatsvene vetestamende yekare vakaenda pamwe naye, nekuti Bhaibheri rakataura kuti akatapa utapwa ndokupa zvipo kuvanhu. Uye ndinomuona achikwira kumusoro uye achibatana nechechi yake. Ngirozi mbiri kubva mubhendi dzairidza mumhanzi dzakadzoka ikoko ndokuti, imi varume veGarariya, makamirirei muchitarisa kudenga? Nekuti Jesu mumwe chete uyu akwidza kudenga ari kudzoka zvakare. Zviro kwazvo dzakakurumidza kudzokera kunobatana nedzimwe muchiitiko. Uye vachidzika havo nemumatenga, Jesu nevatsvene vetestamende yekare vakaenda. Vakapfuura mwedzi, vakapfuura zuva, vakapfuura nyeredzi. Uye pavakasvika vave kuona matenga makuru machena akanaka. Vatsvene vetestamende yekare vakadanidzira vachitora kubva mumagwaro, simudzwai imi masuo ekusingaperi uye musimudzwe. Simudzwai imi masuo ekusingaperi uye musimudzwe, uye murege mambo ekubwinya apinde. Hirozi dzose dzakaungana pamasimbi emastepisi ekudenga ndokuti ndianiko mambo uyu wekubwinya. Vatsvene vetestamende yekare vakati Jehovha wehondo ane simba muhondo akanga ari mukundi. Hirozi yakadzvanya bhatani guru masuwa emaparera ndokuti bhenengene kuvhurika. Kudzika nemuguta rejerusarema chaimo kwakauya mukundi mukuru ane simba achiuya nevatsvene vetestamende yekare, mabhendi engirozi achiridza. Apo ngirozi dzichidanidzira, akanga ari mukundi ane simba, akanga aine makierufu negehena akarembera padivi pake, achidzika zasi chaiko achipfuura nepamizinda yemukubwinya kusvikira asvika pachigaro cheushe. Zvino akati, baba, hevanoyava vakatenda mukutenda kushoko renyu kuti ndaizouya rimwe zuva. Ndakakunda zvese rufu negehena. Cheva chihama akanga aine mavanga muruoko rwake kuratidza kuti akanga ari muhondo. Mwari ngavarumbidzwe kumusoro-soro. Ndiye mukundi uya ane simba. Hevanoyava baba, Abrahama, Isaka naJakobho. Ndiri kuvanzwa vachiti, mwanakomana, kwira kumusoro kuno parutivi rwangu, ugare pasi kusvikira ndaita muvengi wose ave chitsiko chetsoka dzako. Hama, rimwe zuva achauya zvakare, uye richava zuva rakadini. Akanga asina kungoti tekeshe painge ari muguva. Tinofunga kuti akanga akangorara ipapo akafa. Asi akanga ari zasi achiri kungokunda. Akadzika zasi ndokutora makii kubva kuna Satani. Ane makii ezvose rufu negehena manheru ano. Akati, nekuti ndinorarama, nemiwo munogona kuraramawo zvakare. Handizive manheru ano, hama yangu inodikanwa. Hanzvadzi, wambofunga nezvazvo nekuperera here? Unocherechedza here kuti unorarama bedzi nekuti iye anorarama? Wakambozvikoshesa zvakakwana here kuti uzvipire uye woti, Mwari ndiri pano mutadzi, ndinzwirewo tsitsi? Wati wambogamuchira here chibayiro ichi chakazvikwanira muna zvose? Wakambomuudza here kuti unomuda? Zvinorwadza manzwiro ako here paunoita zvakaipa? Kana usati wambosvika kune chiitiko ichochi zvino mukuvigwa uku, apo nguva yedu pairi kupera uchingonzwa hako zvakanaka. Asi handizivewo kana usati wambogamuchira Kristu semuponesi wako pachako. Handizive kana ungazviita tichikotamisa misoro yedu kwechinguvana mushoko remunamato. Ridzai rwuya pakati pematombo ari kutsemuka kana mungadaro. Hanzvadzi geti, kana muinarwo zvakanaka, chero zvaro runoita. Nemisoro yenyu yakakotamiswa, ndichakubvunzai mubvunzo chaiwo wakaperera. Rangarirai shamwari, mutadzi kana mutsvene, hauna kutsakatika patinokuviga. Mweya wako uri kune imwe nzvimbo. Zvino Jesu akashanyira nzvimbo dzose dziri mbiri maringe nemagwaro. Anozokuwana uri kupi ukanzi waenda manheru ano? Uchavharirwa mukova wetsitsi pamberi pako here nekuti wakaramba? Rangarirai, hasi chete muponesi ndiye mutongi. Iwe ndiwe mutongi zvino. Unomutonga sei? Ngaave muponesi wako zvino. Pane kanyaya kadiki kauya mupfungwa dzangu. Imwe nguva yapfuura kakomana kadiki kainge kakagara mungoro kuti akarira zasi mumugwagwa. Zvino mabhiza ndokutiza akanga achienda kumawere. Mumwe mukomana wemombe wechidiki akamhanya ndokumisa mabhiza ngoro isati yadonhera kumawere nokuti akanga aine mwana mairi. Akaponesa upenyu hwemudiki uyu. Makore mazhinji mushure maizvozvo amire mudare redzimhosva. Mukomana mumwe chete uyu akanga apara mhosva, akatora nzira isiriyo. Akanga aine mhosva, ainwa achitamba njuga. Akapfura munhu, zvino aiva nemhosva, akabatwa nemhosva. Zvino mutongi akasimuka ndokuti, ndinokupa mutongo wekusungirirwa nemutsipa wako kusvikira upenyu hwako hwepanyama hwapera. Mujaya uyu akati, changamire. Zvino akamisa kuenderera mberi kwedare. Paakasvetukira kune rimwe divi ndokunowira patsoka dzemutongi achikumbira tsitsi akati, changamire, onai chiso changu, hamundizive here? Akati, kwete mwanangu, handikuzive. Akati, munorangarira here upenyu hwemumwe mukomana mudiki wamakaponesa makore mazhinji akapfuura kubva kubhiza raitiza? Akati, hongu, ndinozvirangarira. Akati, ndini mukomana wacho akati changamire, makandiponesa ipapo, ndiponesewo zvino. Mutongi akatarisa pasi kwaari ndokuti, mwanakomana, zuvariya ndaiva muponesi wako, nasi ndiri mutongi wako, nasi iye muponesi wako mutadzi, mangwana anogona kuva mutongi wako. Ngatifungisisei nezvazvo zvino mumhanzi uchirira, uye munhu wese achinamata, avo vari munzvimbo yokunamata naMwari. Handizive manheru ano zvino nekukurumidza, avo vanoda kugamuchira Kristu semuponesi wavo pachavo. Iti, Mwari ndinzwirewo tsitsini mutadzi, ndinoda kuuya kubudikidza neropa rakadeurwa. Ndaneta nekujoina machechi, nekumhanya ndichibva panzvimbo pano nepapo. Ndinoda kuzvarwa patsva, ndinoda kuva nechiitiko mumwoyo mangu chandinoziva kuti Kristu azvizarura pachake kwandiri. Nechizaruro chemweya chamuchangobva kutaura nezvacho, hama Branham, ndinoda chizaruro chemweya, mweya mutsvene mumwoyo mangu uchindiraramisa, uchiunza Kristu achiwedzera kuve mazviro kwazvo kwandiri kupfuura ini zvandiri kwandiri pachangu. Ndinoshuvira chiitiko ichocho, hama Branham. Mungandinamatirawo here pandiri kusimudza ruoko rwangu? Ungasimudza ruoko rwako here? Iwe unoda kurangarirwa. Mwari vakuropafadzei amai, Mwari vakuropafadzei kumashure uko amai, zvakanaka, Mwari vakuropafadzei changamire, zvakanaka, simudzai maoko enyu zvino, kwidzai kumusoro neruoko rwenyu. Ko, ungagonyara sei? Ungaramba here zvakaita saizvozvo, shamwari? Rangarira. Oh, unoti, hama Branham vaparidzi vakaparidza kwemakore, ndinoziva asi rimwe remazuva ano vacharega kuparidza, uye nematarudzikiro akaita zvinhu. Zvinogona kuva iye zvino, uchazonzwa mharidzo yako yekupedzisira. Kutaura chokwadi, ino inogona kunge iri iyo yako yekupedzisira. Oh, unoti ndiri mudiki, izvozvo hazvina basa. Rufu haruremekedze munhu kana zera kana kukwanisa. Ungamugamuchira here semuponesi wako pachako, nekusimudza ruoko rwako uchiti, Mwari ndinzwirewo tsitsi? Simudza maoko ako nevamwe vose ava uti, zvino ndinoda kugamuchira Kristo. Ungasimudza ruoko rwako here? Mumwe munhu akadzokera shure iti, Mwari ndinzwirewo tsitsi, ndinoda kudzoka kuna Kristu manheru ano kuti mangwana rugova rumuko rutsva kwandiri. Ungasimudza maoko ako here? Simudza ruoko rwako uti, ndinzwirewo tsitsi, ndinoda kuuya zvino. Uchazviita here? Simudza ruoko rwako iti, ndanga ndiri munhu akadzokera shure asi manheru ano. Mwari vakuropafadzei amai, Mwari vakuropafadzei, zvakanaka izvozvo. Ndiri kugamuchira Kristu semuponesi wangu, ndiri kumugamuchira manheru ano. Ndakadzengaira kwemakore mazhinji kure naMwari, asi zvino ndiri kudzoka kumusha. Ungamugamuchira here manheru ano kuti urwu rwuve rumuko rutsva kwauri, upenyu hwako hwekare hugopedziswa? Mai ava vari kuuya kuaritari kuti vareurure, kuti vagomira. Mumwezve vangada kutora nzvimbo yavo pano, uyai pano pamwe navo. Pakureurura kwavo, mungasimuka here mouyawo kuaritari zvakare? Aritari yakazaruka zviro kwazvo. Uyai kumusoro chaiko iko zvino. Kana uchida kumira pano uchinamata, zvinenge zvakangonaka. Uyai, mungauyawo here pakupupura kwekutenda kwako, pakutenda kwako mumwanakomana waMwari? Ungauya zvino here? Zvakanaka, zviri kwauri. Iwe rangarira, ndiwe wacho. Uri mutadzi here? Wakadzokera shure here? Wakatonora here? Uye uri kure naKristu? Uye unoda here kumutswa patsva naye zvino, kutanga upenyu patsva? Ko, imi murume nemudzimai mangamuchinetsana kwenguva refu muchipopotezana mumba menyu, hamungauye here mugadzirisa nyaya iyoyo naMwari uye nemumwe kune mumwe? Iye zvino, itai Easter ive Easter chaiyo kwamuri, motanga imba patsva. Ko, imi musina kumbobvira makava nemunamato mumba menyu? Munongoenda henyu kumba, mabva kuchechi moedza kurarama nepose pamunogona napo, musingaunze muri pamwe chete kuti munamate. Ndosaka tine misikanzwa yevechidiki nezvinhu zvatinazvo. Ndicho chikonzero dzimba dzemuAmerica dzakaputsika. Hamungauye here? Mutange patsva manheru ano. Mungauya here? Muri kukokwa. Rangarirai, ndiri mushumiri wenyu zvino. Ndichava chapupu pazuva iroro. Takakotamisa misoro yedu zvadaro zvino kuti tinamate. Baba vedu vekudenga vakaropafadzwa, manheru ano tinounza kwamuri ungano iyi mukuremekedza kwakayereswa kwakadzama zvikurusa kwatinoziva. Tinoswedera pachigaro chenyu cheushe mukuzvininipisa, uye mushure memharidzo manheru ano kuti kuvigwa mubwiro kukuruku. Haana kungogara akanyarara, mweya wake wakapfuurira kuenda kumatunhu ndokunopedzisa basa raMwari raakanga akatemerwa kuti aite. Uye mangwana mangwanani tinoona kwaakapinda nemunzvimbo dziri kumusoro achikunda zvose murumuko rwake. Asi akauya mangwanani eEaster kuti tiruramiswe. uye tinoona kuti akatumira mweya mutsvene uchidzoka kuzopomera vanhu pamusoro pechivi. Uye tinonamata manheru ano, Ishe, kuti avo vasimudza maoko avo vave vanorangarirwa pamberi penyu. Dai sarudzo yavo yabva pamwoyo yavo manheru ano kuti vakugamuchirai uye vanokutendai. Uye dai vasimbiswa nechisimbiso chevimbiso manheru ano, mweya mutsvene, zviitewo Baba, nekuti tinovaisa kwamuri pamwe nemharidzo ino manheru ano. Dai ikaropafadza avo vainzwa, avo Ishe vachaitora kuenda nayo kumba kwavo nekuinyudza pakadzika mumwoyo yavo. Dai vakararama neshoko raMwari, zviitewo Baba, nekuti tinozvikumbira muzita raKristu. Amen.